mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 15 chikunguru July 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu makumi mashanu nevasere 58 vakafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe nezuro. Vatori venhau nemasangano enhau anoratidza kusuwa kukuru zvichitevera kufa kwaSandra Nyaira. Sangano reZimbabwe Union of Drivers and Conductors rinokurudzira nhaurirano nehurumende pamusoro pemashandisirwo ezvipikiri pakumisa motikari dzinenge dzakatakura vanhu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru zviviri zvine mazana matanhatu nemakumi matatu nevaviri 2,332 zvichitevera kufa kwevanhu makumi mashanu nevasere 58 nezuro. Vanhu zviuru zvitatu zvindezana negumi 3,110 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira COVID-19 muZimbabwe vave zviuru mazana mapfumbamwe ane makumi masere nezvisere zvine mazana manomwe ane makumi mana nevatanhatu 988,746. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave zviuru mazana matanhatu ane makumi maviri nezvina zvine mazana masere ane makumi mapfumbamwe nevana 624,894. Hurumende inoti chinangwa chayo ndechekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi manomwe nezvitanhatu zvine mazana matatu ane makumi masere nemumwe 76,381. Vapora munyika vachiita zviuru makumi mana nezvipfumbamwe zvine makumi mashanu nevatatu 49,053. Zvichakadaro imwe yenyanzvi mune zveutano Dr. Edgar Munatsi vanoti vari kukurudzira hurumende kuti iwedzere zvipatara nemakiriniki ari kubayirwa vanhu nhomba yekudzivirira COVID-19 kuitira kuti vanhu vasaungane neuwandu panzvimbo shoma dzakadumwa kuti dziite basa iri. Dr. Munatsi vanoti kuungana kuri kuita vanhu uye kutsikirirana vachirwira kuti vakwanise kuwana mukana wekubayiwa nhomba kunogona kuzove dambudziko guru mune ramangwana sezvo vanhu vachigona kutapurirana COVID-19 ipapo. Studio 7 yakundikana kubata mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri kuti tinzwe urongwa hwehurumende panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 naDr. Munatsi.
Zvakakosha kuti vanhu vanzwisise kukosha kwekubayiwa kwenhomba, nekuti nhomba inochengetedza utano hwevanhu. Nhomba inoita kuti vanhu vasarasikirwa neupenyu hwavo. Mukarangarira chatinga tichitaura pazvirongwa zvinezvi kuti vanhu ngavanobayiwa nhomba kana mukana wavo vasvika, nekuti mukaona kuti nyika zhinji, kwete kuti Zimbabwe yega, vakanga vachitara kuti pari zvino tichambobaya vemuzvipatara, vana chiremba nana mukoti, kana tichapedza tichabaya vakati, tichapedza tichabaya vakati. Zvakakosha kuti zvinhu izvozvo zviteedzerwe kuitira kuti pasazoite zvatakuona zvekuti vanhu vanonoungana vachimhanyidzana, nekuti vari kuona kuti vane hama dziri pedyo dzavanoziva dziri kurasikirwa neupenyu. Uyezvewo zvakakosha kuti mukarangarira chatinga tichingochema pekutanga kuti hurumende inofanirawo kuva pachena kuratidza kuti nhomba dziri kutengwa sei, dzichafamba sei. Izvozvo zvinoitawo kuti vanhu vagutsikane vakasi kubuda nenguva kana vachinge vanzi uyai mubayiwe. Asi ndinovimba kuti zvino zviri pachena kuti vanhu vari kuzviona kuti chirwere ichi ndechechokwadi uyezve vanhu vakawanda vanorasikirwa neupenyu. Saka tinokurudzira hama dzedu kuti kana vachinge vaona mukana ngavabude vanobayiwa, uyezve hurumendewo ngaione kuti vanhu havasi kuzonyanya kuungana neuwandu hwavo vangaone zvavangaite. Zvinoreva kuti zvipatara zvimwe kana zvimwewo zvipatara zvidiki kana makirinika ese akwanise kupuwa nhomba kuitira kuti vanhu vawane kwakawanda kukuenda mukana vasazongoenda pani pamwe chete kuitira kuti tisazonyamba tichipararira chirwere ichi.
Rimwe dambudziko randiri kunzwa riri kusimudzwa neveruzhinji, Dr. Munatsi, inyaya yekuti kumaruwa kunove kwakakwaenda vanhu vakawanda vachita kunenge kwakareruka kwakasununguka, mhepo iriko inenge isina utachiwana hwecovid-19 ndokunenge kwakunyanyowanikwa vanhu vane denda irori. Asi tiri kunzwa kuti zvirongwa zvekubayiwa kwenhomba kumaruwa ikoko hazvina kuwanda. Pangaitwa sei ipapo?
Iroro vanga ritori dambudziko. Zvaita sekuti vanhu vari kunzvenga zvavo mumataundi manga makawanda vanhu, asi tiri kuonawo kuti kana vanhu vachinge vaenda kumamisha kuya kuya vochivarayirwa zvino, havachapfeka mamaski, havachanyanya kugeza maoko. Chirwere ichi zvino taakuona pachena kuti chero kumamisha ikoko chiriko. Zvinenge zvakanakawo kuti dai hurumende yakwanisa nepese pavanogona kuitira kuti kumamisha uku vanhu vabayiwe mukarangarana, mochaona kuti hazvizoda kuti vanhu vaungane panzvimbo imwe chete vachimhanyidzana kuti dai tanobayiwa nhomba. Kana pakawanikawo kuti pakiriniki yepamhiri apo neyepamhiri nhomba iripo, vanhu vanowana kufamba nyore, vofamba padhuze, vasangazonyanye kuenda kure. Izvozvo zvinenge zvinobatsira kuitira kuti vanhu vabayiwe nhomba vakawanda. Asiwo even kumadhorobha vanhu ngavaende vanobayiwa pedyo navo kumakirinika anenge anzwa nhasi nhomba dziripo, vanhu vanobayiwa nenguva.
Avo vange vari nyanzvi mune zveutano, Dr. Edgar Munatsi, vari parunhare kuBritain naJonga Kandemiri weStudio 7. Vatori venhau nemasangano enhau ari kuratidza kusuwa kukuru zvichitevera kufa nemusi wechipiri kwaSandra Nyaira, uyo aimboshandira Studio 7 kwemakore gumi nemaviri. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vatori venhau vazhinji muZimbabwe vanoti varwadziwa zvikuru nekushaya kwaNyaira nedenda recovid-19. Mumwe wevatori venhau ava, Columbus Mavhunga, uyo akamboshanda naNyaira kuDaily News, atsanangura Nyaira semunhu aiva akapfava zvikuru uye aibatsira vatori venhau vazhinji mukusimudzira basa ravo.
Zviri kunetsa kutambira kuti ndozvakaitika kuti nzira yedu tese badaya dzimwe dzacho dzinorwadza. Anga ari munhu anga akapfavira uye ari munhu akachibuda kubatsira vamwe.
Mutungamiri wesangano rinomirira vatori venhau reZimbabwe Union of Journalists, vaMichael Chideme, vatiwo kushaya kwaNyaira kwasiya gwanza rakakura kwazvo mukutapwa kwenhau.
Tarwadziwa zvikuru nekurasikirwa naSandra Nyaira, anga ari rimwe remagamba emajournalists, anga ari munyori mukuru anga achizikamwa pasi rino rose neunyanzvi hwake hwokunyora. Tinoti kumhuri yanaSandra, tinemi mukuchema, mhuri yese yemajournalists tiri tose mukuchema gamba redu Sandra. Tinoti kuna Sandra, famba zvakanaka shamwari yedu.
Mutungamiri wesangano reMedia Institute of Southern Africa muZimbabwe, Vatabani Moyo, vati Nyaira munhu aiita basa rake nemazvo uye kwese kwaakashanda kusanganisira Studio 7 akasiya matsimba asingafushirike.
Semisa tinoshanda munyika sere, takashanda navo zvakanaka zvikurusa nekuparura mashoko. Vakafamba zvakanaka zvikurusa vaakushandira pasi rose kuburikidza neVoice of America. Vatorwa nguva yavo vasati vararama makore akawanda nekuti vanga vachiri neupenyu hukuru kumberi kwavo. Kasine nguva pfupi yavararama vatiratidza kuti basa ravo vanga vachiita nemazvo neumhizha.
Mupepeti webepa nhau reThe Zimbabwe Independent, Muzvare Faith Saba, avo vaiva shamwari yemufi, vati chavarwadza ndechekuti kufa kwaNyaira kwaita kuti madzimai anoita zvekutora nhau dzezvematongerwo enyika asare ave mashoma. mumwe mtoro wenawe Studio 7, Marvelous Nyauye, atiwo mhuri yese Studio 7, iri kushushikana nekushaya kwaNyaira.
Takashanda naye zvakanaka ku Voice of America ku Studio 7 tikadzidza zvakawanda mukubata mabasa ekupepeta nawo nekunyora nawo dzechokwadi dzisina kwadzakarerekera.
VOA inoti yarwadzikana zvikuru nekushaya kwaNyaira, uyo aive musimboti muzvirongwa zveStudio 7 ari kutaura akamirira mhuri yemufi uye ari munengena wemufi muzvare tatenda Nyaira. Vaudza Studio 7 kuti mukoma wavo acharadzikwa kuwareni yeuzi muHarare nemugovera pachitevedzerwa mavigirwo akatarwa pavanhu vese vanenge vafa nechirwere checovid-19. Nyaira akatanga kushanda semutori wenhau kucommunity newspapers group ndokuzoenda kuZiyana, mushure mezvo ndokuzoshandira The Daily News parakavambwa muna 1999 nemupepeta nemukurumbira vaJoffrey Nyarota. Akakwidziridzwa kuDaily News kusvika pachinzvimbo chemupepeti wenyaya dzematongerwo enyika, uye akava munhukadzi wekutanga kuva nechinzvimbo ichi kuDaily News. Muna 2002 Nyaira akapiwa mubayiro weCourage in Journalism Award nesangano reInternational Women's Media Foundation riri muWashington DC. Muna 2003 Nyaira akatanga kushanda semutori wenhau weStudio 7 ari muLondon, uko aiita zvidzidzo zvake zvepamusoro-soro. Akazoshandira Studio 7 ari muWashington DC kubva muna 2009. Nyaira ndiye akatanga chirongwa cheVOA Studio 7 chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu cheWomen's Forum pamwe nechenyaya dzeutano, izvo zvakaita kuti ave nhengo yeVOA Africa Health Network. Mushure mezvo Nyaira akazoitwa mupepeti wenhau weStudio 7 ndokuzosiya basa iri muna 2015 achienda kunoshandira United Nations ari muAddis Ababa kuEthiopia. Nyaira akashaya ave nemakore makumi mana nematanhatu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Sangano reZimbabwe Union of Drivers and Conductors, ZUTCO, rinoti hurumende inofanira kugara pasi navose vane chekuita nezvekutakurwa kwevanhu munyika kuitira kuti pave nechisungo chinochengetedza upenyu hwevanhu huri kuiswa munjodzi nemapurisa ari kushandisa zvipikiri kumisa motikari dzinenge dzakatakura vanhu. Sangano iri rinoti kunyange hazvo paine mutongo wakapiwa nedare resvondo rino unopa mapurisa mvumo yekushandisa masipike aya, chokwadi chiripo ndechekuti upenyu hwevanhu vanenge vari mumukombi ndihwo huri kuiswa munjodzi. Nokudaro panofanirwa kuva nehurukuro dzakasimba pamusoro pedambudziko iri.
Seboka rinomirira vatyairi muno muZimbabwe, vatyairi vemabhazi vemarori nevese vanotakura vanhu, tagamuchirawo tongo wabva kuHigh Court wakanga wakaiswawo nerimwe boka rakaisa ikoko rePassenger Association of Zimbabwe. Isu sevatyairi tisu tinotakura vanhu, tinogamuchira mutongo wese unobva kumatare nekuti isu tirinotedzera mutemo. Asi kungoti isu tiripo pakuti bedzi kana zvinhu zvichiuya saizvozvi zvine zvichida kuti tigare pasi mutongo wauya toonesana kuti maspike iwaya anomboshanda sei, nekuti tikatarisa maspike aya ana kutanga kushanda nhasi. Maspike agara anoiswa paamaroadblocks kuitira munhu wese anenge achida kutiza.
Saka nyaya iripo yamunoneseka nayo apa ndeipi nai vamaguraminga?
Nyaya iripo ndeyekuti maspike anoshandiswa sei, ndo nyaya yati kuti isu sevatyairi tikurukure tizivise nyika yeZimbabwe uye nehurumende yedu. Mapurisa tagara tinosangana nawo tichikurukura tinoshandidzana zvakanaka chaizvo nemapurisa, asi nyaya iripo ndeyepa maspike. Mapurisa haabvumirwe kuti pavanenge vachida kuti vainforce safety pazokuvara vanhu havazvitarisire. Saka tiri kutarisira kuti isusu panenge pachizvingirirwa motikari paya dzikakandirwa maspike dzinokudubuka vanhu vasina mhosva vachifa. Taona zvikuru nguva zhinji motikari dzimwe dzakakudubuka, vamwe vashandi vekanzuro vakakuvara, nemamwe mapurisa zvakare akakuvara. Hazvii zvinhu zvatinofarira. Isu seboka riri pamutemo tinofarira kuti kana vanhu vachisungwa kana even madrivers anenge aita musikanzwa abatwe nenzira isingakonzere vamwe vanhu kuti vakuvare, nekuti mukuda kuti tigadzirise zvinhu tinogonesa kukonzera mhirizhonga. Saka nyaya iripo haisi yekuti maspike abvumidzwa chete, inyaya yekuti maspike achashandiswa sei. Ndo chinhu chatoda kuti mhuri yeZimbabwe ive nehurumende yedu uye nekumapurisa vanovawo zvakare vatinoshanda navo maspike aonekwe kunzi anoshandiswa sei. Tiri kupa warning even kumadrivers kwedu kuti kana wamiswa nemupurisa mira usaite naro vane namba tsuku vedu ma PSV drivers ma public service vehicle drivers anodreva marori ma bus ma kombi nema taxi tikukumbira kuti munomiswa nema police vamire
kokadza mutyaira anenge anzi amire akasamira munoda kuti ma police adini
kana pazoita nhubu dzine dzabuda nekuti hakuna musha usina gonzo kana paita nhubu tikukumbira zvakare kuma police kuti vasakande ma spike motokari ichimhanya kana kuti motokari ichifamba zvinouraisa vanhu vasina mhosva nyaya yedu ndeye safety nyaya yedu ndeye kuchengetedza upenyu
avo vange vari mukuru wesangano reZimbabwe Union of Drivers and Conductors vaFrederick Maguraminga vari parunhare kuHarare neStudio 7 asi mutauriri webazi rezvekutakurwa kwezvinhu engineer Tedious Chinyanga vaudza Studio 7 kuti mitemo yekushandiswa kwemaspike iripo nechakare uye vatyairi vose vanodzidziswa mitemo iyi vasati vapiwa maresenzi ekutyaira motikari naizvozvo havaoni paine chikonzero chekuedza kukurukura kuti mitemo ichinjwe
chatinongotaura ndechekuti pavaidzidzira kutyaira muhighway code hatsingi page 2 or page 3 vakanzi mukamiswa nemupirisa unomira kureva kuti maspike ari kuzouya nemapurisa nekuda kwekuti vanhu havasi kuda kumira madhiraivha havasi kuda kumira kana vamiswa nemapurisa saka chekutaura chaicho kuti tiudze mapurisa kuti vanofanira kuenforsa mutemo sei bodo izvozvo hatikwanisi chepiri ndechekuti pavaiita nyaya yavo ne Home Affairs isu hatina kutombopindawo mudare racho taatisitombori marespondendi panyaya yacho iyoyo so hatina chekutaura pamusoro pemutongo wawakazopuwa ini rangu ndiri kulaisenza madhiraivha nekugadzira rodhi nekuvaudza muhighway code kuti kana mupurisa akamisa mota unomira nyaya yemaspike yaunzwa nekuti madhiraivha vaakuita unyanya hwekuti havadi kumiswa nemapurisa
avo vange vari mutauriri webazi rezvekutakurwa kwezvinhu engineer Tedious Chinyanga vari parunhare kuHarare neStudio 7 Nyori mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vanoti vashandi vari kunetsekana zvakanyanya nezvekufambisa zvopakuti vamwe vasungwe vatadza kubata nguva iri kunzi vanhu vange vave mudzimba izvi zviri kuitirwa kudzivirira kupararira kwechirwere cheCovid-19 mumashoko kuvatori venhau padandemutande reTwitter mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vakati mapurisa ari kuzosimbaradza kuona kuti mitemo yakataurwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa pakurwisa denda reCovid-19 yatevedzerwa mukuzeya nyaya iyi Blessing Zulu weStudio 7 abata vaMoyo
musi wemvuro nemusi wechipiri kuenda kuvasa rangirire dambudziko hombe vakawanda vakanonoka kusvika kumavasa tingati kubva kumba kusvika kuvasa kwaitotora kuti maawa matatu mana kuti munhu apinde aisvike kuvasa distance shoma chaiyo distance ye 17-20 kilometers saka Monday nechipiri harangirire dambudziko rekuenda kuvasa
Chii chaizvo chaidiwa nemapurisa kubva kuvashandi kuti vakwanise kuenda kumabasa?
Zvaidiwa nemapurisa zvange zvisinganzwisisiki nenyaya yekuti kwange kusina mutemo wange uripo asi kwange pange pane tingati pachirungu bottleneck pama roadblocks acho yekuti pa peak hour ndipo mapurisa vaiti vanoti motokari zvinoshandisa lane imwe chete and then ndizvo zvaikonzeresa kuti vanhu vanoneke kana kuti kuve ne log jam kana kuti congestion kana kuti traffic jam
mungati ndeipi migwagwa yainge yakanyanya kutarisana nematambudziko
migwagwa yese zvayo inopinda muHarare ndiyo dambudziko range riripo musi wemvu Mande ne musi wechipiri.
Ko nezuro nechitatu zvanga zvakamirawo sei?
Vanhu vakwanisa kuenda kumabasa zvakanaka makuseni. Asi manheru yagara ine problem kubva nguva yapfuura, kubva vanhu pavanopedza basa na 3:30 ndiko kunovhara mabusinesses. Kuti vakwanise kutakurwa nemabhazi by 6 o'clock kunotanga curfew kana kuti 6:30.
Zvanga zvichikonzerwa nei?
Taona dambudziko rokuti mabhazi anga asipo. Vanhu vakawanda vaizotadza kusvika kudzimba nenguva iri pamutemo. Saka taona vanhu vakawanda vaizosungwa nekuti vawanika vachifamba nenguva yecurfew.
Munyori mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nau anhasi. Herojo rinoti magistrate amai vongai guriro nezuro vakatonga kuendesa mberi zuva rekuti nhengo nhatu dzeMDC Alliance dzimiswe mberi kwedare redzimhosva. Vatatu ava vazvare Johanna Mamombe netsai Marova nasisejeya Chindiri vanopomerwa mhosva yekunyepa kuti vakatapwa vakatochwa gore rapera nevanofungidzirwa kuti vasori. E-News Channel Africa inoti gurukota reSouth Africa rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika amai Nosiviwe Mapisa Ngakula vazivisa parabende kuti hurumende iri kuendesa mamwe mauto anoita zviuru makumi maviri nezvishanu kumatunhu eHauteng neKwaZulu Natal kuti aunze runyararo munzvimbo idzi. Zimlife.com rinoti nhengo yeMDC Alliance makomborero aruzivishe nezuru akapiwa mukana wokubisa mari yechibatiso asi aruzivishe acharamba ari mujeri pari zvino pamusoro pedzimwe mhosva dzaakatarisana nadzo. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Pa Studio 7 pa Voice of America wakomana wakomana inga tabaiwa tarasikirwa negamba redu wakomana mturu wenhau Sandra Nyahira wakomana matibaya moyo wakomana covid inga atirwadzisa wakomana atirwadzisa haiwa ndinoti makadii zvenyu. Ndi Captain Jadza mara pa Botswana pa aiwa akomana inga zvakaoma aiwa mweya wakainga uzorore murugare tichaonana neupenyu tinotenda tichiti makadi ana mukoma Wane ipapo naana mukoma Jonga.
Pa Studio 7 makadi iko pa Studio 7 ndichikumhoresa ime sevashamarari vedu anotipa mashoko akanaka mashoko anedzidziso mashoko echokwadi. Ini zvangu ndangotaura pamusoro pezvinhu zviri kuitika muSouth Africa munomu ndomandiri zvangu kuti kudai kuri kunzi kunyika kwedu zvanga zvaitawo zviri nani vamunanga kwavarerutsawo zvavo mitemo yavo pakuitira kuti vanhu vari kupazirwa mashopu ava vari kukanyirwa zvinhu zvavo ava utori umwe mukana wakanakisisa wamunangagwa kuti vanga vachitora vanhu ivavo vachivati uyai kuno but hunge vagadzirisa mitemo yavo imwe inosungira vanhu vemabhizinesi vava vabhozi kana zvichiraka zvikaramba zvichidai vachapedzisa vakutiza muSouth Africa munomu. Ndatenda hangu.
Tokukwazisai vatungamiri veStudio 7. Ini ndinonzi Sifa Sistole ndokutaura ndiri kuPetersburg South Africa. Ndakandiri kutiwo eshi pane zviri kuitika muSouth Africa vanhu vari kuba zvinhu mashopu vachipisa mashopu. Please ndaikumbirawo kuti vana veZimbabwe neSouth Africa vasaonekwa vari pakati pevanhu vari kuba zvinhu vachienda nazvo kumadzimba. Hazvipi chimiro chakanaka kunyika yedu yeZimbabwe. uye zvinokanganisa zve vamhuri dzakawana dziri kushandira South Africa vachiti vachengetewo vana vari kuumba uku zvinotipa chimiro chisina kumira zvakanaka ndatenda zvangu nemashoko iwaya.
Makadini vana mukoma Jonga, makadini ko pare pa Studio 7 apo, makadini. Ndikuda kutaura zvangu zvikuitika kuno kwedu kumwenezi. Zvitanetwa mai nyasha dzashe. Ndiri kuno kumwenezi. Ndikuda kutaura mairirano nehove dziri kufa kwedu kokuwo maranda kumwenezi kusobhelele. Hove dzina mapundu mukati mahle mazimahle makuru. Ari kutobatwa ane mapundu akafa ega vanhu vachinotengeserana vachitoita usavi hove dzina mapundu shiri dziri kufa dzoga shiri hombe njiva hoto dziri kufa dzega vanhu vachinunga vachidya kana mamuchikwazi vamaitisiravo kuvakuru nezviri kuitika kuno kumwenezi vahodzidzisawo vanhu maererano nehove dzina mapundu dziri kufa dzega unokwakwazi hove ziguru nokanzi anomunhu rakangofa riri panje zvokutoti noti ndahwina zihove ndapedza angu ndini manyasha dzashe kusovhelele kumwenesi.
Ndiri kuchema pamusoro pevanhu vakaputsirwa dzimba. Vanhu vakaputsirwa dzimba vanofanirwa kuenda kune vanhu vakavatengesera mastendi vandokleima ikoko kuti tipei mari dzedu. Kana vakatengeserwa mastendi anga asiri pamutemo ngavapuwe mari dzavo nevanhu vakatengesera mastendi wayo ndatendawo.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. America inoti kunyangwe hazvo mumwedzi wakurume kana kuti March 2019 sangano rinopfurikidza mwero reISIS rakakundwa rikatorerwa dunhu raraitonga muSyria. ISIS inofanirwa kupedziswa zvachose. Gurukota reAmerica rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika vaAnton Blinken vanoti kubva zvaumbwa mubatanidzwa wenyika kuti irwise ISIS muna 2014 mamirioni nemamirioni evanhu vakakwanisa kudzokera kumisha yavo. VaBlinken vanoti varwi vanopfurikidza mwero vanoenda kuSyria neIraq kunobatsira ISIS vakamiswa uye vakuru vesangano iri vakabatwa kana kuurawa. VaBlinken vanoti kubudirira uku kunokosha nekuti kunoratidza zvinogona kuitwa kana paine kubatana vanhu vaine chinangwa chimwe chete. Asi VaBlinken vanoti pachine basa rinofanirwa kuitwa. ISIS nemadzisawira ayo vanonzi vari kuedza kuungana muAfghanistan vachiedzavo kuedzera nzvimbo dziri pasi pavo mudunhu reSahel muAfrica uye kuvaka mamwe matunhu munyika dzakaita seDR Congo neMozambique. Mubatanidzwa wenyika dziri kurwisana neISIS uri kuenderera mberi nebasa rekutadzisa ISIS kuti iwane mari. VaBlinken vanoti mubatanidzwa wenyika dziri kurwisana neISIS unofanirwa kuzvipira zvakare mukurwisana neISIS uye kubatsira munyika dzeIraq neSyria kuti ISIS isawana mukana wekudzika midzi munyika idzi zvakare. VaBlinken vanoti America inofadzwa neusawira nokuzvipira kwenyika idzi mukukunda ISIS kunyika ipi zvayo kwainenge iri. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu makumi mashanu nevasere 58 vakafa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe nezuro. Vatori venhau nemasangano enhau anoratidza kusuwa kukuru zvichitevera kufa kwaSandra Nyaira. Sangano reZimbabwe Union of Drivers and Conductors rinokurudzira nhaurirano nehurumende pamusoro pemashandisirwo ezvipikiri pakumisa motikari dzinenge dzakatakura vanhu. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. ini ndini Tanono Kawande ndiri mu Washington DC ndichiti moswera zvakanaka.